This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 29, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Munyori mukuru muMDC Tiva Tendai Biti vanodzingwa mubato pamwe chete nevamwe vavo vachinzi vakazvidzinga mubato pavakaita musangano weNational Council zviri kunze kwemutemo nemugovera.
Zimbabwe Electoral Commission youmba mitemo inobvumidza vari kunze kwenyika nevari mumajeri kuvhota.
Urongwa weHarare International Festival of the Arts unotanga muHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichigudzai zviri kuitika munyika.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuronga kugadzira gwaro revavhoti idzva iro rinonzi richapa vari kunze kwenyika muzvipatara nemumajeri mukana wekunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota. Izvi zvabuda kumusangano wemazuva maviri wakadaidzirwa neZEC uchipindwa nemapoka ose ane chekuita nesarudzo. Musangano uyu wanga uri kuzeya gwaro revavhoti idzva riri kuumbwa neZEC kuti rizoshandiswa mukunyoreswa kwavhoti kana rikanga ratambirwa. Musangano uyo unonzi wapa mukana kune vanoita zvesarudzo ava kuonawo zviri kuitwa neZEC. Mugwaro iri, ZEC inonzi iri kurongwawo kuti vanhu vabvumidzwe kungovhotera panzvimbo dzekuvhotera dziri mumatunhu avo senzira yekudzivirira chitsotsi nezvimwe zvakadaro. Danho reZEC iri rinouya panguva iyo paine bhiri riri muparamende riri kuda kuti mutemo wesarudzo uwandudzwe izvo zvinozotadzisa vari kunze kwenyika kuvhota pamwe nemimwe mitemo. Vatawanda Chimini ndiwo mukuru weElection Resource Center. Tavabata kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu.
Semaoni redu mukana wangu wakanaka chaizvo pakuti vapa munhu wese anoita nezvesarudzo mukana wekutarisa kuti iyo election commission yedu iri nyanyomboronga chii nenyaya dzekunyoreswa patsva kwevanhu. Asi pane mibvunzo yazobuda manje panyaya yanga ichiitwa iyoyo. Mibvunzo yekuti chii chichange chichizoitwa nevoters roll raimbovapo rekudhara riyariya. Kana kuri kunyoreswa vanhu patsva zviri kureva kuti zvichange zvichifambiswa sei nyaya dzekuti aiwa biometric voter register here richange richibuda pakuti vanhu vachatorerwa mufananidzo vachitorwa mafingerprints here zvichibatanidzwa kuzogadzirisa gwaro racho rekuti vanhu vange vachizovhoteswa. Chechitatu ndechekuti pakunyoreswa kwevanhu ipapo ari kunzi mastakeholders vachange vachikwanisawo kupindira nepapi nepapi kuitira kuti vasazomirira kuti vanzi anga vachipindire panyaya dzekunyoreswa kwevanhu iro voters roll racho rava kutonyorwa. Asi kunzi parinenge richitogadzirwa vanhu vange vachiwana mukana wekuongorora kuti election commission inenge ichiita sei. So muchidimbu ndizvo zvizotanga tichikurukura neZimbabwe election commission kwemazuva maviri apfuura.
Saka mhinduro dzemibvunzo yese vati vachakuzivisa irini?
Election commission iri kuti kupindura mibvunzo iyoyo ibasa rinofanira kunge richiitwa nevanhu vese vanongorora nezvesarudzo. Saka ivo mukugadzirisa model yacho vachange vachitarisawo zvakare kuti model iyoyo inge ichipindura mibvunzo yangataura iyoyo, so that tinge tichinyatsonzwisisa kuti aiwa kunyoreswa kwacho kuchange kuchifamba sei. Nekuti munoziva nyaya yekunyoreswa kwemavhoti inyaya inogaronetsa munyaya dzesarudzo muZimbabwe. Kune vabvawo kune nyika dzakasiyana siyana muAfrica vanga vachitaurawo kuti ivo kumisha kwavo vanozvifambisa sei. And ivo vanga vachitenderana nazvo kuti hanyaya yemunyoreswa kwemavhoti inyaya yanetsa muZimbabwe. So tiri kutarisira kuti mune zvese zvangazvitaurwa nevanga varipo, tichaonawo election commission yaakuchibatawo izvozvo vachiedza kuzviisa mugwaro racho ravari kugadzira yatiri kuti voter registration model iyoyo.
Tinonzwawo kuti pakabatwa-batwa nyaya yekuti vari kunze kwenyika vanganzi vari mudiaspora vachapiwawo mukana wekunyoresa kuti vazokwanisa vange vachivhotawo.
Chandingatotanga kutaura panyaya yamataura iyoyo ndechekuti model iyi, gwaro rekunyoreswa kwevanhu iri, riri kuedza kugadzirwa. Tiri pakati pekuda kugadzirisa Electoral Act yemuZimbabwe, mutemo wezvekuvhota. Electoral Amendment Bill iri hausi kupa mukana wevanhu vari kunze kwenyika kuti vange vachivhota. Saka hazvisi kubuda pachena zvakare kuti model iyi iri kuzvipindura here, haisi kutaura kuti pane mukana iwawo here wekuzoti vasiri muZimbabwe vange vachiwanawo mukana wekudii wekunyoresa vachigovhota.
Vanga vari mukuru weElection Resource Center Watawanda Chimini vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weZANU PF varugare Gumbo vanoti kunyange hazvo bato ravo risati ratambira gwaro rezvasungwa kumusangano uyu, harioni paine chakaipa pane zviri kurongwa kuitwa neZEC.
Zvatingangotaura iko zvino ndezvekuti sokutaura kwandaida kuti handisina, tichagara pasi somusangano toongorora ripoti yavo yavanenge vapa kuti yakamira sei. So musangano wozobuda neposition. Asi zvatingangotaura iko zvino ndezvekuti hationi chakanyaidza kushata pamodulo yavari kuedza kugadzira. Ndaverenga hangu maripoti emumapepa nezvimwe zvakadaro. Tikaona sekuti hapana chakanyaidza kushata kana zvikagadzirwa nhambo ichipo kuitira kuti kusazova nekumanyamanya nguva yapera. But handioni chinhu chakanyaidza kushata pamodulo yachona. But tinofana kuti tiziveka kuti bato rinopiwa ripoti kana yapiwa ripoti yorongorora heni rozobuda negwara rinenge richifanira kuti richevedzwa.
Nguva iyo ino iri kutariswa gwaro idzvairi neZEC vachiedza kurigadzirisa, ndo nguva imwe chetewo yekuti pane bhiri riri kuedza kuvandudza nyaya dzesarudzo kana kuti mitemo yesarudzo riri muparamende, inonzi nevamwe inogona kuzotadzisawo vamwe vari kunze kwenyika kunge vachivhota. Munoti
ndizvo ndanyaya dzekutaura zvekuti tinoda kuti titange tagara pasi tiongorore kuti zviri kubuda mupepa izvi zvingava zviri zvinhu zvatinotsigira kana kusatsigira. Kana kune bhiri rinoenda kupalamendi richanoongorora nyaya iyoyo, ndo zvinoita kuti timbomira tione kuti zvakaita sei. Hatidi kuti tingominya kutanga kuchada, toda kuti tizive kuti zvinobatsira pabhiri machenjezi ari kuitiwa ndezvipi zvisingabatsiri ndezvipi tozobuda negwara rinenge richibatsira.
Vanga vari mutauriri weZANU PF varugare Gumbo vari parunare muHarare neStudio 7. Hatinokwanisa kubata vamwe vemapato ezvematongerwo enyika kuti tinzwewo mativi avo.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau mushure memusangano wekomiti iyi, sachigaro weMDCT Valav Momoyo vazivisa kuti komiti yavo yavhota kuti vabiti vadzingwe mumusangano.
Out of 167 delegates here present, 162 voting for yes that he should be indeed expelled from the party. Accordingly, the resolution by the National Council is hereby adopted to expel the former Secretary General, Honorable Dendai.
Vatsvangirai, vatiwo musangano wakaitwa navabiti nevamwe vavo nemusi wemugovera unoburitsa pachena kuti vabiti vakazvidzinga vega mumusangano sezvo vave nebato ravo vega. Vati musangano wakaitwa navabiti nevamwe vavo uyu wakanga uri kunze kwemitemo yebato ravo.
Tendai Biti, Solomon Madzore and others having formed their own party have in terms of 510A of the party's constitution ceased to be members of MDCT party. In addition and alternatively, the said persons have been summarily dismissed in terms of Article 12 as read together with Article 511A.
Vaenderera mberi vachitenda vabiti nezvavakaita vachiri mumusangano, vakavashuvira rombo rakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika. Vazivisawo zvakare kuti pane nhengo dzeparamende dzinokwana pfumbamwe kusanganisira ivo vabiti dzadzingwa zvakare muMDCT vachidzipomera mhosva yekupinda musangano wana vabiti uyu wavati wakanga usiri pamutemo. Vatsvangirai vati nhengo idzi vachadzibvisa kuparamende zvichireva kuti pachaitwa dzimwe sarudzo zvakare.
Consequently, in line with Section 129IK of the National Constitution, the MDCT MPs who participated at the Mandela meeting will be withdrawn from Parliament and recalled. For the avoidance of doubt, the 9 members being withdrawn or recalled are the following. A. Tendai Biti, Harare East. Solomon Madzore, Dzarasekwa. Paul Madzimure, Glenview, South. Moses Manyengavana, Highfield West, Willas Madzimure, Kambuzuma, Samuel Spepangomo, Lobengula, Bektemba Nyati, Pelenda Bampopoma, Evelyn Masait, who is in Parliament on proportional representation, Senator Wachi Sivanda, Matsav, Honorable Settlement Chikwinya Mbizo, and Honorable Regimoyo Luveve.
Zvichakadai vatsvangirai vazivisa kuti Congress yavo ichaitwa muna Gumiguru wegore rino.
An early Congress in October to re-energize the organization. In order to transform and revitalize the party, the council mandated the standing committee to kickstart the process of organizational and institutional reform, leading to an early Congress in October 2014 instead of 2016. In the meantime, the Congress and internal democratic processes will commence.
Zvichitevera kudzingwa kwavabiti, vatsvangirai vazivisa kuti vanga vari mutevedzeri wavabiti vatapiwa mashakada ndivo vave kuvatsiva pachinzvimbo chavo.
Following the latest developments, the National Council made the following changes to the composition of the National Standing Committee pending Congress. Honorable Tapiwa Mashakada will be acting Secretary General, Teresa Makon will be acting Deputy Treasurer General, and Costa Machingauta will be acting National Youth Chairperson.
Vabiti nevamwe vavo vakambomisa vatsvangirai basa pamwe chete nemutevedzeri wavo Muzvare Tokozani Kupe vamoyo nemutevedzeri wavo vaMorgan Komichi murongi wemisangano vaNelson Chamisa pamwe nemutevedzeri wavo vaAbednego Bebe vachiti vakanga varasika mugwara rakaombirwa musangano weMDC muna 1999. Zvichakadai mumwe wevakadzingwa mubato iri uye varivo vari kutaura vakamirira chipoka chevanhu vari kuda kuti vatsvangirai vabve pachigaro vaJacob Mafume vaudza Studio 7 parunhare kuti zvaitwa nhasi izvi havazvicherechedze sezvo vatsvangirai nevamwe vavo vakambomiswa basa. Vati pasi pemutemo havafaniri kunge vane chekuita nemusangano sezvo vakambomiswa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Thomas Chiripasi.
Tine urombo iyo yanga iri nyaya yatapuwa naThomas Chiripasi achitaura zvaitika nhasi kuHarvest House muHarare, apo vatsvangirai vati vadzingawo mubato, vamwe vakati vakavadzingawo mubato nezuro. Tichiri panyaya iri kutsviridza muMDCT, Studio 7 yaedza kubata vabiti kuti tinzwe divi ravo. Vabiti avo vanga vamboudza Studio 7 kuti izovafonera zvakare mukuvira kwezuva vanga vasasadaire foni yavo. Studio 7 hainaokwanisa kubata dzimwe nhengo dzinonzi dzadzingwa mubato nhasi kuti tinzwe divi ravo. Sezvinoitika nguva dzose panenge paine kupesana, mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora vambochengetedzwa nemapurisa nhasi apo hondo yemuMDCT yopararira ichiunza mapurisa mukati. VaMonzora vanga vachipomerwa mhosva yekurova mumwe mutsigiri wavabiti nemugovera. Mamwewo matunhu anonzi ane kunetsana kwakanyanya anosanganisira Manicaland, Masvingo neMashonaland West. KwaMutare kune vamwe vasungwa nemapurisa mushure mekurwira midziyo yebato. Mukuzeya nyaya yekumbochengetedzwa kwavaMonzora, tabata gweta ravo vaDumisani Charles Kufaruwenga kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Ichokwadi kuti vaMonzora nhasi vadaidzwa kumapurisa eLaw and Order kuHarare Central Police Station. Vanga vachipomerwa mhosva yekuti vakarova munhu anonzi Leonard Dendera. Tasvika papolice station makuseni kuma9, taswera tiripo. VaMonzora vazoregerwa nemapurisa vakaiswa maoko angu ini kuma5 zuva rovira rino.
Imhosva ipi yavari kupomerwa?
Imhosva yekunzi vakarova Leonard Dendera, yatinoti pachirungu assault.
Izvi zviri kunzi zvakaitikira kupi?
Mapurisa ari kuti iwo zvakaitikira paHarvest House musi wa26 April 2014. Apo vari kuti vamhonzora vachibatsirana nevamwe vana. Vakakomberana Leonard Bendera vakamutaka.
Asi vamhonzora vanga varipo here pakaitika achiitikwecho?
Umboo hwese huri kuratidza kuti vamhonzora vanga vari kumasvingo kwavanga vaine rally kwagutu. Vapedza rally yavo kwagutu vakazopinda mudhorobha remasvingo Manheru vakararamo. Saka pari kunzi chiitiko ichi chakaitika nemapurisa, ufakazi huri kuratidza kuti vamhonzora vanga vari kumasvingo, kwete muHarare makaitikira chiitiko ichi.
Gweta ravamhonzora vadhumisani Charles Ruwenga Kufa Ruwenga vari parunare paHarare Central Police Station muHarare. Zvichakadaro, imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika inoti zviri kuitika muMDC munongedzo wekuti zvinhu munyadzi zvematongerwo enyika zvave kuzochinja, uye kunenge kuchisisina kuti ZANUPF neMDCT chete ndiwo anenge ari mapato makuru anenge achikweshana. Mukuziya nyaya yezviri kuitika muMDCT nezvazvinoreva munyadzi zvematongerwo enyika, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachikokera mabasa musangano reZimbabwe Alliance vaBriggs Bomber kuti tinzwe maonero avo.
Maonero angu ndeyekuti opposition politics dzemunyika muno semazira tadziita kubva muna 1999 dzasvika patingati pamagumo. But kana ndichiti opposition politics handisi kureva kuti politics dzedemokrasi munyika muno, nekuti zvinangwa nedonzvo redemokrasi rakanga richifambiswa neopposition platform yange yakasimba yakabatana kubva 99 iri MDC, zvinangwa izvozvo hatisati zvabatikidzwa. I think zvatiri kuona ikwe zvinezvi kuchinja kwenhandare yemutambo uyu nevatambi vari munhandare vacho, I think nematimu acho, those are tiri kuona zviri kuitika vazvi. Asi tichasvikawo panguva yekuti patange pane yatingati yaclarity yekuti ava vakamirira chii, ava vakamirira chii. Kakumaonera angu ndekuti tichange tane vatambi o mapoka akawanda anenge ari muspesi inei achianewo zvaakamirira achizvipa kuvanhu, kuti achizvitengesa kuvanhu kuti ndozvavakamirira izvo, achitsvagawo tsigiro rwevanhu. Saka ndingati tiri kuona kupera kwewevhu rakasimuka 1999 particularly patakasvika muna maelections a 2018. Asi taakuonawo zvakare kutanga kweUF repolitics dzeopposition dzemunyika munomu.
Icho chamupupuri chava kusimuka ichi mukati chakaipa here?
Hazvizi zvinhu zvakashata, zvakashatisa zvachose mumaonero angu, nekuti ndinoona sekuti pane mukana wekuti tinokwanisa kuita mapoka eopposition anopfuura rimwe chete munyika munomu, vanhu vachibudisa kuti havakamirirei, havakamirirei. Then ruzhinji rwevanhu ruchizodecida kuti tiri kutsigira vanhu vakapi.
Tichitarisawo izvo zviri kuitika muMDC, zvivamwe vari kuti aiwa ngavaende kumatare agadzirise nyaya iyi, munoona matare achikwanisa kugadzirisa here nyaya yacho?
Handioni matare edzimhosva achikwanisa kunge achigadzirisa nyaya iyi nekukasika, nekuti tikatarisa kumashure motarisa pakukakatodzana kwaArthur Mutambara naWashman Nuwe pamusoro peutungamiri hwebato reMDCM yavo, nyaya iyoyo haina kwayakaenda, yakangonofira kumatare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mutungamiri weSouth Korea amai Park Geun-hye vakumbira ruregerero pane zvavaiti kukundikana kwehurumende mukutadza kuita zvose zvaikwanisa kuedza kubatsira vanhu vari mungarava yakanyura ikauraya vanhu vanosvika mazana matatu. Vachitaura mudare reparamende muSouth Korea nhasi, amai Park vakumbira zvakare regerero pakutadza kwavo kudzivirira tsaona yengarava yakaitika musi wa16 kubvumbi iyi. Vamimbisa kuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu pamwe nekuumbwa kweboka rehurumende rinokwanisa kubatsira mutsaona dzinenge dzakakura kudai.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vashora zvikuru mirau inobata zvekunze muChina panguva iyo vari kupeta rwendo rwavo rwesvondo yose vari munyika ina dzemuAsia. Vachitaura kumauto emuAmerica neemuPhilippines vasati vabuda muManila, vaObama vadzokorora pamira hurumende yavo paurongwa hweChina une chekuita nekupikisana munzvimbo dzemumvura.
Russia iri kupomera European Union mhosva yekutadza kunyatsonzwisisa matongerwo enyika muUkraine. Mashoko aya anobuda panguva European Union yaburitsa mamwe mazita matsva 15 evanhu vaiswa pazvirango zvichitevera zviri kuitwa nevanhu ava mumhirizhonga iri kuitika muUkraine. Bazi rinoona nezvekunze kweRussia rinoti zvirango zvatemerwa nyika yavo neEU zvinokurudzira neo-Nazi kuti aramba achiita mhirizhonga kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi.
North Korea yatanga kuedza zvombo zvayo pedyo nemuganhu wenzvimbo iyo iri kunetsana neSouth Korea. Mutauriro webazi rezvekunze kweNorth Korea vaKim Min-sok vanoti vaudzwa nePyongyang nezvekurongwa hwekuedza zvombo uhu. Mauto emuSouth Korea anoti North Korea yaridza pfuti kanokwana 50 uye chimwe chombo chadonera muSouth Korea. North Korea inonzi yakaita urongwa wakadai zvakare mwedzi wapera. Zvimwe zvezvombo zvakaridzwa zvakadonera mumvura dziri kudivi kweSouth Korea, izvo zvakapa kuti Seoul idzoserewo ichiridza kuNorth Korea.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Mitambo yeHarare Festival of the Arts kana kuti Haifa yatanga muHarare nhasi, vamwe vabereki vachiti vari kufara nekurongwa kwakaitwa mitambo iyi sezvo vakwanisa kuenda nemhuri dzavo. Mumwe mubereki akwanisa kunge ari pamitambo yanhasi ndiva Ignatius Diwa, avo vanoti vashanyira zvirongwa zveHaifa zvanga zvichitirwa muna First Street, umo vanoti mwana wavo musikana akwanisa kunzwa zvidzidzo zvenyaya dzezveutano zvinosanganisira kuchengetedzwa kwekwedzero dzevana. VaDiwa vanoti vashanyira makambani anosanganisira kambani yeTege Life International iyo inoona nezvekuremekedzwa kwekodzero dzevanasikana. Kambani iyi imwe yeidzo dziri kutsigirwa nemuzinda weAmerica pasi pechirongwa cheUS President's Agency for International Development kana kuti PEPFAR. Mitambo iyi iri kutarisirwa kupera musi wa4 kubvumbi. Mavelas Mhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro navaDiwa kuti tinzwe zviri kuitika kuHaifa.
Inini sezuva rekutanga reHaifa ndashanyira arena yemuHarare patikati metown irinowanika muna First Street. Every time Haifa painoita Harare Gardens yobva yaita arena yemuna First Street. Saka inini nhasi ndakwanisa kuatenda yemuna First Street. And the overall team yemuna First Street yanga iri on HIV awareness. Panga paine madifferent groups anga achiexhibita on that same theme.
Chii chakubatai pane zvidzidzo zvamawana imomo muFirst Street?
Chanyanyo ndikurudzira kuti ndiende pana Firs Street ndechekuti ndanga ndinewo mwanasikana wangu we11 years, saka ndandichienda kuti awane information inogona kumubatsira concerning awareness yegirl child nemarights evana. So pandasvika weipapo vanga vachitsanangura, they are still running sort of a competition yekuti vanotanga vatsanangura zvine zvemarights emagirl child, how also men and boys can get in kuti vabatsirane nekuprotektwa kwevanasikana. Fedza kudaro vobva vapa vana mibvunzo kukepucha vanga vachinyatsoteerera vanenge vapindura zvakanaka vanga vachipiwa ma wristband anga ine logo ye this organization which was exhibiting yandashanyira yacho. Vana varenge varipo vakawanda and vanga vari excited nezvanga zvichiitika.
Zvinobatsira sei kuti kunge kune makambani ariko ewayasi ari kuhaifa?
Ndinotenda nekubvawo pakuona kwandaita kuti zvakanaka dzimwe nguva vabereki vanotadza dzimba dzavo kunyatsotsanangurira vana nezveHIV/AIDS. But the platform yakadai iyo inenge iri independent and also inenge ina exciting activities. Vana vanobva vadzidza vokwanisa kubata zvakanyanya. Kudarika izvi nekubata kwavanokwanisa kuita vari muclassroom vachidzidziswa nateacher. Iplatform yakanaka if we could have more vanoexhibita and coming up with my activities yekuti vana vaparticipate. Saka ndaona zvichibatsira.
Ko mwanasikana wenyu atambira sei zvidzidzo zvaawana nasi?
Zvitambira zvakanaka. Actually anga achitori nemubvunzo yakawanda yekuda kuziva kuti sei muchiti vanasikana ndovanoda kuprotect vatanyanyoita sei takubva kutsanangurirwa. Anobva anyatsonzwisisa kuti it's not only vanasikana vanoda kuprotectwa but munhu wese anoda kuti awane protection. Kungotiwo apa vanga vari vane trust yavo ine bias yegirl child but akwanisa kuwana kutsanangurirwawo kwamubatsira. Yet she had so many questions still which needs to be answered. Nguva ndo yazongoita shoma but I think maplatforms akadai anoexposa vana kuti vawane information.
Avo vanga vari mumwe mubereki akwanisa kunge achienda kuHaifa nhasi vaIgnatius Dewa vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari paRunare muHarare.
Nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika mubato reMDCT.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com. Moenda pakanzi Live Talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo.
Toko kiko loba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na aza, 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 aza. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya difko, ekunda mile loto poni aza. Toko kiko loba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na aza, 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 aza. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya difko, ekunda mile loto poni aza. Toko kiko loba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na azda, 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 azda. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya nifko, ekunda mile loto poni azda.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Munyori mukuru muMDCT Vatendai Biti vanodzingwa mubato pamwe chete nevamwe vavo vachinzi vakazvidzinga mubato pavakaita musangano weNational Council zviri kunze kwemutemo.
Zimbabwe Electoral Commission youmba mitemo inobvumidza vari kunze kwenyika nevari majeri kuti vange vachivhota.
Urongwa hweHarare International Festival of the Arts hunotanga muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu toksiya imina Sandra Nyaira na Chris Kande.